Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 25/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachuchisi vari kutaridza kuzvidza dare nechikonzero chekuti nezuro takanga tabvumirana kuti nyaya ichienderera mberi masikati anhasi kubva nenguva dzakota past 2.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere uye mumiriri weZengeza West vari mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala vomiswa pamberi pedare. Sangano runoona nezveutongo hwejekerere nematongerwo enyika Remo Ibrahim Foundation rinobuditsa gwaro raro rinoongorora mamiriro ezvinhu muAfrica richiti Zimbabwe iri kudzokera mumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Ndikatanga ndatarisa entertainment industry munyika yedu yeZimbabwe, especially comedy. Ndikaienzanisaone nyika dzakatikomberedza, ndipo pandakaona kuti cartoon production is very low muZimbabwe. So ndichionawo chiri chinhu chisina kuwandirwa newakawanda ka, ndakabva ndangoshandisawo mukana wekupinza a different taste to our comedy.
Nhasi tine hurukuro naPaul Blessing Gora anozivikanwa nerekuti Madzibaba Tsibinechi pamitambo yepadande mutande rePSTV. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere uye mumiriri weZengeza West vari mutevedzeri wasachigaro webato reCCC vaJob Scala vamiswa pamberi pematare edzimosva nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mupurisa akaferefeta nyaya pamhosva iri kupomerwa vaSkala yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvina mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 vaEdmore Nganga. Vaudza dare kuti mashoko akashandiswa navaSkala pavhidhiyo nemazwi akatapwa pahurukuro yavakaita paindaneti nesangano renhau rezimu ai anoratidza kuti vaSkala vakakurudzira mhirizhonga. VaRunganga vati izwi rakashandiswa navaSkala rekuti fight mumashoko avanonzi vakataura muvhidhiyo iyi iyo inobuda vaSkala vari musango rinoreva kuti vaSkala vaikurudzira mhirizhonga. Vati mashoko akataurwa nemutori wenhau wezimu ai mashoko akatapwa nesangano iri muhurukuro yaro navaSkala ekuti vaSkala vave nemakore makumi maviri nerimwe vachirwira vanhu vemuZimbabwe uye kukurudzira kwavakaita kuti veruzhinji vatevere mutsoka dzevaimbova mutungamiri weCuba vaFidel Castro anoratidza kuti vaSkala vaikurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende. VaRunganga vati zvakataurwa navaSkala kuti vakanga vakumbirwa nebato reEFF Zimbabwe kuti vatsigire kuratidzira kwaida kuitwa nebato iri kumuganhu weZimbabwe kune South Africa kuri kudivire South Africa ndomwe munongedzo wekuti vaSkala vaida zvemirizhonga. Asi rimwe remagweta avaSkala vaJeremiah Bhamu vati dare remuno haringakwanise kutonga nyaya dzekuSouth Africa. VaBhamu vatiwo mhosva iri kupomerwa vaSkala ndeye kungofungidzira sezvo vachiti hapana chinobatika chekuti vaSkala vanganzi vakapara mhosva. Vachibvunzurudzwa nemuchuchisi wenyaya iyi Muzvare Tendaisho nhai VaRunganga vati vaziva vaSkala kwemakore uye vati pisiyano uripo pamazwi anonzi ndeavaSkala ari pavhidhiyo nepamashoko akatapwa wakakonzerwa nekuti mashoko akatapwa aya akatapwa pavaitaura panhare. Mutongi wedare ati nyaya iyi godzoka kudare nemuvhuro mushure mekunge vachuchisi vati vakabatikana masikati anhasi kuti nyaya iyi ienderere mberi. VaBhamu vati havasi kufara nekunonoka kufamba kuri kuita nyaya iyi.
Vachuchisi vari kutaridza kuzvidza dare nechikonzero chekuti nezuro takanga tabvumirana kuti nyaya ichienderera mberi masikati anhasi kubva nenguva dzakota past 2. Asi tazongonzwa vachuchisi vachiti vane zvimwe zvavanofanira kunge vachiita nahafu past 2 masikati ano. Ndosaka nyaizofudzwa ichienderera mberi. Chatongoona uye chatikunyunyuta nezvazvo ndechekuti vachuchisi vaakuzvidza dare, vari kuzvidza kodzero dzevanhu, vakuita zvavanoda mumatare izvozvo. Havasi kuda kuti nyaya ipere.
Vasikala vari kutarisirwa mudare mangwana pane imwe nyaya yavanonzi vakakurudzira mhirizhonga zvitevera kupambwa nekuzopondwa kakaitwa imwe nhengo yebato reTCCC yekunyatsime muzvare moBlessing Ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yeZANU PF vapaya zvijamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare kutongwa kwevakafano bata chigaro chemutauri weTCCC muzvare Fadzai Mahere pamhosva yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo kwaenderera mberi nhasi. Muzvare Mahere vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaburitsa mashoko yekuti pane mwana ane makore maviri akafa mushure mekurohwa nemapurisa pakanetsana mapurisa nevemakombi muHarare muna 2021. Gweta ramuzvare Mahere vaChris Mike vanotsanangura zvaitika mudare.
Fadzai Mahere apuwa mukana wekuti atsanangure zvakanyatsoitika musi waari kunzi akapara mhosva. Apuwa zvakare mukana wekuti aratidze vhidhiyo iyo yezvakaitika musi waainzi akafambisa mashoko ekunyepa. Fadzai anovimba kuti vhidhiyo iyi inonyatsoratidza pachena kuti mashoko aakafambisa paTwitter anga asiri emanyepo. Zvaakafambisa paTwitter mashoko aakangotorawo kubva pavhidhiyo yaitenderera mumamana akasiyana-siyana.
Mapurisa akazoburitsa mashoko achiti mwana uyo haana kufa. Mumwe akasungwa nemhosva iyi mutori wenhau Hopo Uchin'ono uyo akawanikwa asina mhosva nematare mushure mekunge hurumende yawanikwa ichishandisa mutemo wakabviswa mumagwaro emitemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vamwe vagari vekumaruwa ekumasvingo kwagutu nekwachivi vari kuchema-chema kuti vari kunyimwa chikafu cherubatsiro kubva kuhurumende pamberi pesarudzo dzegore rino vachipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Asi hurumende iri kuti hapana anofanira kunyimwa chikafu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bazi rinoona nezvemagariro evanhu rakatanga chirongwa chekupa vagari vekumaruwa chikafu zvichitevera nzara yakaitika mumwaka wegore ra2021 na2022 nekuda kwemvura yakarambira mudenga. Vagari vari kupiwa chibage pamhuri yoga yoga chinoita makirogiramu makumi maviri kana kuti 20 kg. Mumwe mutsigiri webato reTCCC vatiraimo Chin'ombe vanoti nemusi wemugovera vakanyimwa chikafu navafebhi muposi veZANU PF pavaigovera vanhu zvekudya pazvitoro zvepachin'ombe kwagutu.
Tatopiwa takuti tichitonota tichinogova nao tihafurena pozi yangaro zvanu 20 kg 20 kg. Pakauya tomuziva chairman vidhiko chairman wekwamuposi akati aiwa imimi muri veTCCC hamutenderwi kunge muchiwana chikafu ichi. Kamubvunza kuti aiwa zvechikafu ichi ndechehurumende ichi chanzi ndechedu isusu. Zvakati aiwa vakabva vakweva masaga vakatora vakaenda navo. Nazvino nechemberi idzodzo hatitori kana chokudya zvo tina kana chikafu tiri pazero.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamuposi pamhosva yavari kupomerwa iyi sezvo vanga vasingabatiki panhare. Mumwe mugari wekwachivi amai Sarudzai Masunda vanoti vari kunyimwa chibage chehurumende pamwe nechimwe chiri kubva kumasangano akazvimiririra.
Tarisa chikafu chacho chiri kutanga watariswa kuti webato ripi kana kuti uri wenzvimbo ipi uri wemumba ipi. Zvinova zviri kutiita kuti tife nenzara nekuti vamwe tinenge tichinzi tiri vabato rinopikisa. Saka tiri kuona kutoti nzara ichatiuraya zvisingaiti nekuti hachisi kupiwa zvakatarukana.
Munyori mubazi revechidiki muCCC vaGilbert Mutubuki vati vari kutambira mashoko akadai akawanda vachiti inzira yebato rinotonga kushandisa chikafu kumanikidza vekumaruwa kuvatsigira.
Vanhu vese vana vemuZimbabwe vanofanirwa kuwana mukana yakafanana yokuwana chikafu especially kana chichibva kugovernment ingava hurumende yedu kana kuti chinobva kumaNGOs. Munhu wese ane kodzero azvitozva zvinoitika zvanopeta kushandisa chikafu kufundisa vabereki kuti vasapote iyo bato reZANU PF kuitira kuti vaivaya vanenge vari pakati vatye kusapota bato reTCCC vachiti vanozomuka chikafu.
Mukuru webasa mubazi rezvekugarisana zvakanaka kwevanhu mudunhu remasvingo vaStanislas Sanyangowe varamba kutipa divi rehurumende vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau. Gurukoto rebazi ravo muzvinafundo Paul Mazima vati hurumende inopa munhu wese zvekudya zvisinei nekuti ndewebato ripi.
Nyaya iyoyo taitaura zvakare. Hakuna mwana weZimbabwe anonyimwa chikafu nepamusana pekuti ano ndewebato ripi neripi zvaro. izvozvo hazvibvumirwe hazvisi mbumbiro remutemo wenyika.
Sasgara weZANU-PF Masvingo, Varobzon Mavhenyengwa varamba mashoko ekuti bato ravo riri kunyima nhengo dzeTriple C zvekudya.
Zvokugwewa kwechikafu tatiwani chogwewa negavhumendi. Isu seZANU-PF hatigovi chikafu. Tinototiwo mamembers edu neamunonyogwa nehurumende wane chikafu. Anotonyogwawo mamembers edu isusu.
Asi veTriple C vakawanda kuManicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East nemamwe matunhu vanoti vari kunyimwa zvekudya kana mbeu dzinobva kuhurumende. Sangano reWorld Food Program WFP rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana masere 800,000 vanoda rubatsiro rwechikafu mudunhu reMasvingo. Hurumende inoti vanhu vari kumaruwa zvikamu makumi matatu nemasere kubva muzana kana kuti 38% vakatarisana nenzara kutanga mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano remo Ibrahim Foundation raburitsa gwaro rinoti nyika zhinji dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe hadzina kunyatsogadzikana uye kuve neutongo hwejekerere pachitariswa makore gumi adarika. Gwaro iri, iro rinonzi Ibrahim Index of African Governance kana kuti IIAG, raburitswa nhasi. Panyika makumi mashanu neina dzanga dzichiongororwa, makumi matatu dzinonzi dziri kudzokera kumashure. Kuratidza kusamira zvakanaka kwezvinhu kubva muna 2012 kusvika gore rapera, mauto akapirigura kana kuedza kupirigura hurumende kanosvika makumi maviri nematatu. Zimbabwe iri pachidanho chechimakumi maviri nepfumbamwe panyaya yekugadzikana, asi inonzi hayo iri kuita zviri nani munyaya dzekusimudzira upfumi nekuchengetedzeka kwenyika. Asi panyaya yekuremekedza kodzero dzevanhu, Zimbabwe iri kunzi yananga kumawere. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo, vaziyambi ziyambi, kuti tinzwe divi ravo. Botswana inoti iri kutaura nehurumende yeZimbabwe kuti ikwanise kupiwa mvumo yekupa basa vana chiremba vemunyika vane unyanzvi hwepamusorosoro. Zimbabwe yagara hayo iina vana chiremba vakadai vashoma sezvo vamwe vari kuenda kunze kwenyika kunotsvaga maforo manyoro. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvabuda pamusangano waitirwa muguta reFrancistown nhasi mangwanani wekugamuchira zviri pamutemo vana mazvikokota makumi matanhatu vekucuba avo vakasvika muBotswana muna zvita gore rapera kuzoshanda munyika iyi kwemakore maviri. Mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezveutano muBotswana Dr Tsepo Machacha vati nyika yavo ichabatsire kana zvikuru ikakwanisa kuwana vana chiremba wekuZimbabwe ava.
Hurumende
yeBotswana yakatuma nhume kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakapoteredza Botswana dzakafanana neZambia kuti dzinotsvaga vana mazvikokota mune zveutano. Botswana iri kutarisira kuwana vashandi gumi nevashanu kubva kuZimbabwe. Vashanu vegumi nevashanu ava ndiana chiremba vevana vevakazvitakura uye vemabhonzo nezvimwewo.
Dr Machacha vaenderera mberi vachiti Botswana iri kutarisira kupinza basa vashandi veutano gumi nevashanu. Muvashandi veutano gumi nevashanu vari kutarisirwa ava, Dr Machacha vati vashanu vavo ndivana chiremba vane unyanzvi hwevana hwekuchengeta vakazvitakura hwemabhonzo nezvimwewo.
Basically what we are looking at is making sure that our hospitals
chatiri kutarisira kuti vana mazvikokota vachabva kuZimbabwe vachapatsira kuti tinozviva kuti vana mazvikokota ava vachabatsira
vanoona nezvekuburitswa kumashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri havana kuramba kana kubvuma kuti pane nhaurirano pakati penyika mbiri idzi, asi vati titaurai nevebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika.
Vanongoti vachindofonera kombi yeforeign affairs asi diplomatic
Studio 7 nakunzwa divi rebazi rinoona nezvekudyidzana. kuturikidzana nedzimwe nyika sezvo gurukota rebazi rwa Frederick Shava vanga vasingadaire nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo po mavhima vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti hurumende iri mubishi kugadzirisa urongwa huri pamutemo wekuti Zimbabwe ikwanise kutumira vashandi kuBotswana nedzimwe nyika dzakawanda pasi rose.
Tichasevenza zvakasimba kuti tigadzirise urongwa hwakadaro pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzinenge dzichida kuve nevana veZimbabwe vanoenda kunosevenza ikoko. Panoenda vanhu vanenge vachinosevenza mabasa ari pasi chaiwo, havangoende chete, vanotoenda vari pasi peurongwa hunenge huri pakati pehurumende dzavo.
Nyanzvi munyadzi dzezveutano vaMoses Putuma vanoti Botswana iri kutsiwa nzvimbo dzakasiyiwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvakawana mukanwa wekunoshanda kuUnited Kingdom nedzimwe nyika kuEurope. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevashandi wezveutano reBotswana Nurses Union rakadzivisa mwedzi wakapera kuti vana mukoti wekuBotswana vanosvika mazana manomwe vakanyoresa kunoshanda kuUK. Asi muZimbabwe macho zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo Sachigarawo Health Services Board Dr. Paulina Sikosana vakaudza Studio 7 gore rapera kuti vana chiremba, vakoti nevamwe vanoshanda muzvipatara zvikuru vakabuda munyika vachinotsvaga mafuromanyoro kubva muna 2021. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Gurukota rinoona nezveupfumi muAmerica, amai Janet Yellen, vari muSouth Africa nhasi umo vari kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi uye mapazi akasiyana-siyana mukusimudzira mabasa ekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Nhasi vanyorerana chibvumirano neSouth Africa chekudyidzana munyaya dzekuona kuti mhuka hadzisi kuvhimwa zvisiri pamutemo. Amai Yellen vakatoshanyira Zambia neSenegal. America yakazivisa zvakare kuti nhumwa yayo kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vachange vachishanyira nyika dzinoti Ghana, Mozambique neKenya kubva nhasi kusvika musi wa 29 mwedzi uno. Asi vakuru muhurumende yeAmerica vari kunyenyeredza Zimbabwe, iyo ine vatungamiri vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti izvi zvakaitwa nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa kuvatema. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Africa continent iri kukura both in terms of economic growth uyewo zvakare in terms of population growth. Africa ine potential yakanyanyisisa. Zvetakawanda anoona Africa se-growing market. Zvosikabari kuita kunge pane competition pakati penyika dzekuwest nenyika dzekueast in terms of kuexploita maopportunities ari muAfrica. Saka zvinobatsira in terms of kupromota matrade relationships uyewo zvakare mainvestment. MuAfrica tine machallenge akawanda pane ino nguva anosanganisira kushomekwa kwemagetsi, anosanganisira nyaya yenzara, anosanganisira nyaya yezvikwereti, anosanganisira zvakare nyaya yeinfrastructure yedu generally haisi advanced, and infrastructure yakakosha nekuti inosapota mainvestments. Saka kune makambani akawanda ari kutaimira kuda kuisawo mari mune mamwe masectors iyaya andataura anosanganisira naenergy, nyaya dzeinfrastructure. Kushanya kwa Janet A. Yellen kunobatsira mukudyidzana ikoko pakati penyika dzemuAfrica neAmerica.
Pane zvingaitwe nenyika yeZimbabwe here kuti igadzirise ukama hwayo neAmerica igowanawo ichiwana nhuma dzakadai dzichishanyira nyika iyi?
SeZimbabwe kudyidzana kwedu neAmerica kwatidererei mazuva ano, but tinotarisira kuti as hurumende yedu continues to implement my reforms, both my political reforms, even my economic reforms, kudyidza nekoko kunogona kunge kuchizowandudzika munguva inoteera. But pale ino nguva hongu tiri kutengesana nekutengesana neAmerica, but I think there is more that could be done in terms of trade neinvestment pakati peZimbabwe neAmerica. Tinofanira kunge tichigadzirisa nyaya dzedoing business environment, even nyaya dzepolitics dzinoaffectawo zvakare nyaya dzeeconomics. Saka pakava nekugadzikana economically, kugadzikana politically, tikaramba tichigadzirisa nyaya dzehigh inflation, nyadze mapolisi zedu nati zvinogona kuita kuti vemabhizimusi vanobva kunana America vanga vachiita kuisa mari yakati wandei munyika yedu yeZimbabwe.
Vanga vari nyanzvi munyadza zveupfumi, Dr. Cross vachitambara vachitaura naMavelous Musanganya weStudio 7 vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rine muzinda muNew York rinoti kuurayiwa kwevatori venhau pasi rose kwakawedzera nezvikamu makumi mashanu kubva muzana gore rapera, zvichikonzerwa nehondo nekusagadzikana kuUkraine, Mexico neHaiti. Vatori venhau makumi matanhatu nevanomwe vakaurayiwa muna 2022 chete. Vatsigiri vebato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance nasi varatidzira muJohannesburg, South Africa, vachinyunyuta nenyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Kwemakore gumi, South Africa iri kungotatarika nedambudziko remagetsi zvokanganisa mabasa. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naPaul Blessing Gora anozivikanwa nerekuti Madzibaba Sibinechi kana Rege, vanenge vachiita mitambo inotyora vanhumbabvu nekuseka padande mutande rinonzi People's Social Television kana kuti PSTV. Gora anoita mabasa ake ari kuEastern Cape muSouth Africa. Ngatinzwe hurukuro yataita naye nezvemabasa anoita.
Aiwa, ndinofara chose mukoma Jonga Kandemiri, ndichikutendai nemukana uno wamandipa pane chino chirongwa pane penyuro hurusa yeStudio 7. Ini ndinonzi Paul Blessing Gora, ndakaberekerwa nekukurira munzvimbo yeEpquest iri muguta gurusa reHarare.
Mungatudza kuti makatanga sei PSTV Entertainment?
Kutanga kwandakaita PSTV Entertainment, ifunga ndakanga ndinayo kubvira ndichiri kuhigh school. Asi panguva iyoyoyo handina chandaikwanisa kuita nekuti ndakanga ndisina zvikwanisiro, even mari chaiyo yekuti ndinge ndichitanga kuita zvidzidzo zvemacomputers ndakanga ndisina. Kusvika ndazowanawo mukana wekuya kuno kunyika yeSouth Africa kwandiri kurarama ndiri, ndipo pandakazowanawo mukana wekuitawo maonline lessons ndichiitawo kosi yangu yefilming and animation. Panguva iyoyoyo handina kuwanawo mukana wakakwana wekuti ndinge ndichizokwanisa kunge ndichitanga PSTV kusvika mugore ra2020. Apo pakanyanyo tekeshera chirwere cheCOVID-19, mushure mwekunge ndamiswawo basa, ndipo pandakazotorawo mukana iwoyo kuti ndinge ndichitanga PSTV. KuPSTV Entertainment tirikuita madrama comedy skits evanhu, kwozoti makatunzi waya aita mukurumbira. Kuburikidza nemakatunzi waya aya, tirikukwanisa kunge tichiitirawo vemabhizinesi maadverts uye maawareness campaigns on different topics like gender based violence, drug abuse, early child marriages.
Makazobuda sei nepfungwa yekushandisa makatuni?
Kuti ndizvo yanepfungwa yemakatuns, ndakatanga ndatarisa entertainment industry munyika yedu yeZimbabwe, especially comedy. Ndikaienzanisawo nenyika dzakatikomberedza, ndipo pandakaona kuti cartoon production is very low muZimbabwe. So ndichionawo chiri chinhu chisina kuwandirwa newakawanda ka, ndakabva ndangoshandisawo mukana wekupinza a different taste to our comedy.
Kovewo mazita anoshandiswa mumitambo yenyu, makasarudza sei?
Pamazita kuti azomecha necharacter paparitrick,
But muna kawaya ne idea, ishamwari yangu anonzi Stanley tinotenda mchenjo, andoshanda na epa PSTV. Mazita mazinje, ari pama characters edu, ma nicknames, evanu wataka kura na avomu getu. Ma characters acho futi, takatuma tora futichi, pavanu wataka kura na avomu getu. Jekuti munuweza akakurira mugetu, anu kwa sasa kurileta, kuti uyu akafana na chikombira, uyu akafana na garwe, uyu maitira ake ndisibineji, zishungu indasakada hapa.
Ndivanani vamwe vamunobata navo uye vanenge vari vanani mumitambo iyi.
Vamwe vandiri kushanda navo vanosanganisira Gilbert Bure ari kuekta ari chikombera, ari kuekta ari yemadzibaba garwe, ndiyezve ari kuekta ari achimwene. Koya Stanley tinotenda mchenje ari kuekta ari yesamtoko, koya Sharon Bure ari kuekta ari yemadzimai Geti, ari yezvakare madzimai Febi, koya Charity Madzemwa ari kuekta ari mai Oshomole, koya Sibusiso Moyo ari kuekta ari violin. Kozo ya Paul Blessing Gora, diri character yari behind mazibaba Sibineji. Diri zwe behind character ya Reggae, chikoma na chipa Australia. Taka tarisa munari behind chikombera character, muna kanguwa na omukana, wekungo player o dati roo. Pachezo hake ii, atori mudari wekumasowe.
Kuna wangu wanoti mitambo yenyu, yaka rerekera kune zima tuongeru wenyika, wachitarisa mazita agata sana CCC na Garwe. Munoti?
Munona achi mko majonga. Munona isusu sevanu. Tinoti tikata sabachinu, tinuona ni miwono yaka siyana siyana. Imwe yaka naka, imwe yaka shata. Kune wano ziyakuwa kava mtambo uyu. Wanu ya tunzu, isi sauti, kutiva zunzi baba makarwe. Ina wikuti wano tengisa nyama ye makarwe. Awano oda kwa mchaina. Andu mapona. Tuenda kuna rasta chikumbira, wano ziti triple C. Munu ya vaskana rasta chikumbira. Anenga ito uza vaskana kuti, pamunu zobachi nzi triple C, ndi hindi ya nchirewa. Dinonzi chikumbira chema baby chete. Saka munga muna nukono ngusikiro paka ati onzi wa garwe. Onzi kwa triple C, oba toyo stora political.
Muri kutambirwa sei ne veruzhinji?
Tichango tanga, ndo pataka anga yeti ndambu ziko gurusa. Veruzhinji vachingoti, makatuni ndieva na vadiki. Sikutaura kwa ndrubita pare zino. Aye waa, ruzhinji we Zimbabwe. Rwagata mbanu za maoko, rwagamchira mtambo uwe. Varu kuna kiluwa na ozi singa iti.
Uya anga ari mkuru we PSTV Entertainment, Paul Blessing Gora. Ari parunare ku Eastern Cape, South Africa, ne Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na 8 PM tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezveurongwa hwehurumende hwekuti yakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisirwa kudzoswa kumusha muna chikumi wegore rino. Panosvika kumagumo urongwa hunozvibvumidza kushanda nekugara muSouth Africa kana kuti Zimbabwe Exemption Permit. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz per shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere uye mumiriri weZengeza West muParamende vari mutevedzeri vasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar vomiswa pamberi pedare. Sangano rinoona nezveutongo hwejekerere nematongerwo enyika reMo Ibrahim Foundation rinobudisa gwaro raro rinoongorora mamiriro ezvinhu muAfrica richiti Zimbabwe iri kudzokera mumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu kunyange paine zvimwe zvairi kuita zvakanaka. Poita zvipomerwa zvokuti bato rezano PF riri kushandisa chikafu chiri kugoverwa vanhu kumaruwa ekumatunhu echivi kumasvingo mukuita zvematongerwo enyika. tabatashuka kumagume chirongwa chelucha nasi, ivaini suzakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mboja, zitumira iku Studio 7 at voanews.com. Anupone kayane mufaro, njini wenyu, jonga kandemiri, ndirimu Washington DC, nukusia mina, sadekile msanga.
Toku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 kuZibandlela 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
we proceeded with the trial against Dr. Kala in the matter in which he is alleged to have incited public violence in relation to the 31 July 2020 demonstrations. The officer commanding
amaqwetha ommeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala athi icala lakhe aletheswayo lokutshotshozela udlakela alicaci ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokuzicabangela.
Uhlelo lolo lokuthi Feed Africa lungolunye lenhlelo ezinhlanu eziqoqwe yi-African Development Bank. Abalimi laba abancane izwekazi lonke nje le-Afrika jikelele babhekane lezimbambeko ezithize.
Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umhlangano ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa we-Feed Africa Summit ukuthi eleZimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima. AbeZimbabwe bamukela ngembono etshiyeneyo imbiko yokuzasebenzela kwenkampani yebulenjini elizweni ekasomabhizimusi u-Elon Musk SpaceX kuhlelo lwayo ole-Starlink satellite. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amagqwetha ommeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala athi icala alitheswayo lokutshotshozela udlakela alikhanyi ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokucabangela nje engelayo imicijo egcweleyo engasuthisa umthethandaba wokuthi ngempela ulecala. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emthethandaba kamantshi lapho umqondisi ogatsha lwamapholisa olwelo and order eHarare umnumzana Edmore Nganga ube eze kuzofakaza ngodaba lolu. Usikhala wethesa icala lokuthothozela udlakela ngemva kokutshengisela ukwenzakala ngoNtulikazi 2020 abathushisi besithi wayefuna kube lokunye ukutshengisela. Abathushisi banikeze idale umfanekiso wevidiyo lapho usikhala akhanya khona esendaweni engathi liganga ekhuthaza ukuba abantu batshengisele. Urunganga ebuzisiswa ngamagqwetha ngodaba lolu uthe unobufakazi bokuba usikhala wayethothozela udlakela ngoba uyamazi njengomuntu othanda udlakela. Idale liphinde laphiwa i-audio eyenziwa phakathi kwentatheli izindaba uSimba Shikanza oyezimayi loSikhala lapho ayekhuthazwa uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele. Ebuzisiswa ngamagqwetha kaSikhala ukuba icala leli lenzakala ngaphi, uRunganga wehlulekile ukutsho amagqwetha esithi lokhu kutshengisa ukuba ngenelisi ukwenza umsebenzi wakhe. Ekhuluma lentatheli izindaba omunye walabo abamela uSikhala kudaba lolu umnumzana Jeremiah Bhamu uthi akula bufakazi kulokhu okushiwo ngamapholisa.
We proceeded with the trial against Job Sikhala in the matter in which he is alleged to have incited public violence in relation to the 31 July 2020 demonstrations. The officer commanding
siqhubekile ngodaba lukaSikhala lapho ethiswa khona utshotshozela odlakela ngo-2020. U-officer commanding law and order OCID uphe ubufakazi.
And the matter was rolled over to tomorrow for trial continuation.
UBhamu uqhubeke esithi kusobala ukuba abachuchusi sepho ngupanda panda lapha lapha ya befuna udaba loluqhubekele phambili ungela bufakazi obucacileyo becala elenziwa ngusikhala.
We lamented before the court the fact that the state is showing disdain or disrespect.
Siyakhala ukuba abachuchisa abalandaba lodaba lolu sesithe udaba lolu luzaqhubeka emini sebesithi baphatheke ngokunye abachuchisi sebesithi balokunye abafuna ukwenza emini.
It's 2:30 so they can't sit at 2:50.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Mafa uthi usikhala uyahlukunyezwa.
Yeza ilanga elizithutha lokho abakwenza usikhala kusasa kuza kwenziwa kubo. Usikhala uzaba free, iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngitsho sebefile. Ngoba leBhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo yikho zakuvuna. Sibuhlungu sifuna usikhala ebe lemuli yakhe njengomunye umuntu.
Udaba lukasikhala luzaphendulwa ngomvulo kuvikezayo ngemva kokuba umchuchisi unkosikazi Tendai Shonai etshele umantshi unkosikazi Vongai Muchuchuti Kuriro ukuba yenelise ukuqhubeka ngodaba lolu kusasa langolwesihlanu. Ngimele isithu 7 ngiseHarare.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano ocubungula ukuphathelane lokudla kuzwekazi le-Afrika we-Feed Africa Summit lamhla ukuthi eleZimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima njalo selizihiqizela owalo umquba. Uthe ilizwe leZimbabwe seliqakathekisa inhlelo zokuthi lithole amanzi eneleyo ngokwakha amadamu kuzigaba zonke ezizitshiya ngalombili ezokulima zelizwe kanye lokuthelezela ukwenzela ukuthola ukudla okweneleyo. Phambilini kwamazwi akhe, umongameli Macky Sall weSenegal uvule ngokusemthethweni lomhlangano njalo wathi inhlelo zokwaba umhlaba ziqakathekile ukufeza injongo yokuthi kube lokudla okweneleyo kuzwekazi le-Afrika. Uthe kubalulekile ukuthuthukisa abalimi abasacathulayo kunhlelo zemali ukwenzela ukufeza linjongo. Ukulumhlangane bekulabakhokheli bamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika njalo umongameli Mnangagwa ubekhatshwe ngabaphathi ntambo bogatsha lukahulumente olubona ngobudlelwano lamanye amazwe kanye lolwenhlelo zemali omnumzana Frederick Shava lomnumzana Mthuli Ncube ngokulandelana kwabo. Sixoxe lo lengcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Mandla Nkomo ukuze sicubungule lolu daba.
Nxa sithi siyakhangela inkomba eyiyona eqoqwa ngabantu be-FuseNet itshengisa ukuthi kulumnyaka esikuwo indawo eziningi zaseZimbabwe ezingafika phose isilinganiso singamachumi ayisishiyangalombili ekhulwini we-80% zikulesi sigaba okuthiwa yi-crisis mayelana ngendaba yokutholakala kokudla kumbe singathi i-food security. Ngabe sithi indawo ile crisis bathi ukuthi kukhanya ngani kule ndawo ezisilela ukuthola ukudla and lokho kungabangela ukungakhuli kahle kwabantu kumbe lanxa abantu benelisa ukuthi bethole ukudla kodwa ukudla lokho bakuthola nzima ngoba sokumele bedayise kumbe bethengise ezinye izinto ezingabasiza kusasa ukuthi bethole ukudla. So ngamanye amagama bathi iZimbabwe khathesi ikakhulu kulumnyaka isengozini ukuthi kungaba khona uhlupho nxa kuyikuthi isizini esikiyo kathesi ingalethi isivuno esihle. Ngokubona kwami silenhlelo ezintathu engathi yizo zona ezincedisa abantu ngendaba yokudla. Okokuqala kulenhlelo zama NGOs ezivame kakhulu ukuncedisa abantu ngokubanika ukudla khona ngokwakho. Lezo nhlelo ngithemba ziyaqhubeka ikakhulu endaweni lapho kuthiwa kulama vulnerable communities. Kodwa inhlelo engibona ngani ziyasiza ilizwe zimbili. Uhlelo lukahulumene lokuncedisa abantu ngenhlanyelo lemvundiso lakho okunye ukuthi nxa izulu lifika abantu benelise ukulima. Ngibona ngani ziyanceda kakhulu. EZimbabwe kathesi silohlelo okuthiwa
yimfumvuza kumbe intwasa oluka hulumende olukhangelane lokuthi lincedise phose ilizwe lonke. Okwesibili umbona ngani kuyasiza ukuthi labo abalima benelisayo ukuthi bazithengele inhlanyelo, bazithengele imvundiso, benelisa ukulima, whether balima bethi bangama-commercial kumbe ngama-semi-commercial, umumo welizwe kufanele ubancedise ukuthi benelise ukwenza zonke lezi zinto bengelanhlupho, besazi futhi ukuthi bengaze bethole isivuno, bezenelise ukuthola imali ngaso lesi sivuno ukuthi senelise ukukhava kumbe ukumelana lendleko zonke ababe bebelazo ngesikhathi belima. So ngokubona kwami ngibona ngani indaba le yokuthi Feed Africa iqakathekile kakhulu lakithi eZimbabwe, ngoba siyazi ukuthi for the last 20 years indaba yokudla lokusweleka kokudla yinto esesijwayele engani yasehlula ukuqeda. Kodwa iqinisweni kulumnyaka ophelileyo undaba yengqoloyi hayi kuzamekile sibili seneliso ukuthi for the first time in many years silime sithole isivuno sengqoloyi esizenelisa lizwe kusale lokunye phezulu lokho abathi ngesikhiwa yiseplus.
Lo ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi ecubungula izokulima, isixoxela eseNairobi eKenya. AbeZimbabwe bathi bamukela ngembono etshiyene imbiko yokuzasebenzela kwenkampani yebulenjini elizweni kasomabhizimusi odumileyo emhlabeni jikelele u-Elon Musk eSpacex kuhlelo lwayo ole-Starlink satellite. Lokhu bathi kuzathuthukisa umsebenzi wokutholakala kobulembu lula oqhutshwa ngamankampani anjenge-Econet, Liquid, NetOne lamanye, ngoba bona beza lebhizimusi elithembisa okungcono. Intatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokupheleleyo.
Ephendula imibuzo kwelinye lamankampani akhe ayithenge ngomnyaka odluleyo eye-Twitter ukuba inkampani yakhe ye-Starlink izazosungula amabhizimusi e-Afrika, umnumzana Elon Musk owazalelwa e-South Africa kodwa osehlala eMelika waphendula ethi uzimisele ukusebenza emhlabeni jikelele emazweni wonke azavumela ukuthi aze khona. EZimbabwe akukacaci ukuba i-Starlink izaphiwa na isichenxe sokuzosebenza kuleli. Umabhalane omkhulu kugatsha lokuhanjiswa kwemibiko olwe-ICT Postal and Courier Services, uDokotela Bula Chirume, uchaze ukuba i-Starlink ayikabi le-license yokusebenza eZimbabwe njalo ayikabalobeli ukucela imvumo yokusebenza elizweni. I-Starlink ngakwelinye icele enkundleni zayo zebulenjini ithi ilakho ukuqala ukusebenza eZimbabwe lakamanye amazwe awezwekazi le-Afrika lonyaka. Ingcitshi kwezebulenjini zithi kuba nzima emazweni anjengeZimbabwe ayake acimele uzulu ubulembu uma kulokunye engafuni kwaziwe ngamanye amazwe womhlaba okuyabe kusenzakala elizweni. I-Starlink ilakho ukusebenza ingqe ngaphi komhlaba ngenxa yemitshina yayo elohlonzi loba ingelamitshina elizweni. Kunje i-Starlink iyasebenza kwene Iran ingela mvumo kuhulumende walelizwe lona elingelinye lamazwe athanda ukuvalela abantu ubulembu ukuze ucuku oluyabe lusenzakala elizweni lungakhanyi. Umnumzana Nqaba Machazi, Original Campaigns Coordinator eMisa Zimbabwe, uthi kuzindaba ezinhle ukuza kwe-Starlink eZimbabwe.
Ungakhangela amanye amazwe lapha abazakuya khona ngo-2023 uzabontheni Mozambique sebehle batsho ukuthi ngo-second quarter ka-2023 basebekhona eMozambique. Ezambia nge-second quarter ka-2023 basebekhona. EZimbabwe ababhalanga lutho baphonga ukuthi bayabuya ngo-2023.
Okwamanje amankampani ebulenjini akhona abalisa i-Liquid, i-Econet, le-NetOne, iningi livele alenelisi ukuwafinyelela kumbe ukuthenga amagagasi okungena ebulenjini. Unkosikazi Duduzile Ncube obona ngezebulenjini eGirls College kobulawayo uthi ukuza kweStarlink eZimbabwe kuzenza inengi lifinyelele ebulenjini ikakhulu emakhaya.
Ngiyabona kakhulu ukuthi sivele silama two main companies ezingama service providers, yizo zile monopoly as such. Nxa zingadecide ukuthi zikhweze akulamuntu oziphikisayo, kuba nzima ikakhulu kunetwork ebantwini abahlala emakhaya.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uncome imizamo yeStarlink ethi iza kwenza wonke umuntu abe sebulenjini.
Kusho ukuthi ikweze internet lathi sesizathi sibe kuzinga eliphezulu, njalo sokuza kunceda izakhamizi ukuthi ezinye lanxa zingayazi yona iTwitter leyo lokunye nje ukusebenzisa ubulembu, njalo kuza kwenza ukuthi kube lo mncintiswano omkhulu nxa sikhangela amakhampani azabe eselamabhizimusi alolo hlobo.
Olwela amalungelo oluntu eselupane umnumzana Vumani Ndlovu uthi kuzabasiza kakhulu emakhaya lezikolo ngoba awakho amagagasi abambekayo.
Sikhangele kakhulu emathebelele North, indawo eziningi kazila amagagasi e-internet, okuba nzima ukuthi kube lokukhulumisana.
Okwamanje eZimbabwe imuli eziyisilinganiso sokuthathu ekhulwini yizo ezenelisa ukuhlawulela indleko yokungena ebulenjini. Ngesikhathi sisiya emoyeni, umnumzana Gift Machengete wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ubengakaphenduli imibuzo mayelana lokubhalela ukufuna ukusebenza kweStarlink kuleli. Ezwekazi leAfrika amazwe asethe apha inkampani yeStarlink imvumo yokusebenza agoqela iMalawi, iNigeria leMozambique. Amazwe angamashumi amane lanhlanu ayasebenzisa ubulembu beinternet beStarlink emhlabeni jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Impumela yophenyo olwenziwe yinhlanganiso yeMo Abraham Foundation iveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asezwekazi leAfrika aqhubeka esephula amalungelo oluntu ngendlela embi kakhulu. Uphenyo lolu lukhangela ukwenzakala emazweni eAfrika kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya kuka-2021. Amanye amazwe akusibaya sinye leZimbabwe lapho ukwephula kwamalungelo okuqhubeka kusiba kubi, agoqela eUganda, Algeria, Togo, Senegal, Rwanda lamanye. Kodwa lolu phenyo luthi isimo sezomnotho siyaqhubeka eZimbabwe kanye lesomvikela lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe nguhulumende. Lolu phenyo luthi njalo uhulumende weZimbabwe useqhuba umsebenzi ngendlela ecacayo, i-transparency and accountability ngesiNgisi, kulandela ukugenqulwa kwamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngo-2017. Kundlela kamongameli Emmerson Mnangagwa abusa ngayo, uphenyo lolu luthi eZimbabwe lihlezi kuzinga lamachumi amabili lasishiyagalolunye 29 phakathi kwamazwe wonke aseAfrika angamachumi amahlanu lane 54, njalo ithi umbuso omuhle uyawugugudeka eZimbabwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umdeni kaNemekani Nyirenda wesilisa obeleminyaka engamachumi amabili lantathu yokuzalwa wakwele Zambia ibe lombuthano wesikhumbuzo esigodlweni salelo lizwe iLusaka ngemva kokubhubha kwakhe kuqembu lamasotsha akwale Russia ele Wagner alisa kwele Ukraine. Osakhulayo lo ube eyisifundi ekolitshini efundela ukuba ngumanjinela, wasuka wabotshelwa icala lokusebenzisa izidakamizo, wasesiwa empini ukuyalwisa ele-Ukraine. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwale-South Africa bebandla eliphikisayo le-Democratic Alliance Party zifole zitshengisela edolobheni le-Cape Town lakwamanye amadolobho namhlanje, zikhonona ngodubo lokusilela kwamandla amagesi elizweni lelo. We'll be right back. Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lo nkosazana Caroline Moyo osebenza kwele South Africa yena oxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Mina ngizalwa eZimbabwe enkayi kodakamela.
Singathi khonapho ke kwele South Africa kuyenzani?
Lapho eGoli ngumuntu nje ngisemakhitshini. Yikho emphila ngakho nje ukusebenza emakhitshini.
Singathi kuyasebenzeka yini mamoya?
Sina choice. Noma kungasebenzeki, noma kunzima kungakanani, kodwa asila choice. Kusho ukuthi kumele nje siqinisele khona lokho kubuyayo sikwamukele.
Emakhitshini, abantu banikwa imali enjani? Njalo imali yakho niyakwenelisa yini ukuthi uphuthe inyanga? Njalo uthumeze okunye okuyingcosana ekhaya?
Njoba kunje nje angithi sikhangelane lamarenti lokudla kukhuphukile ekhaya ngala abantwana bafuna amabhuku bafuna izikolo fisi kazele imali yangikhona kayeneli sibili kodwa akulanto esingayenza ngoba ukuhlala nakhona akusizi lutho angithi labelungu bayatsho bethi half of bread is better than nothing. So at least khona lokho esikuthola esincedisa bekhaya or lathi sithola ukuphila khonokho nje ukuthi sikutsho ukuthi yi-hand to mouth akulanto nje vele etheni.
Pho-ke nxa kunjalo liphila njani mamoya?
Sesiphila nje vele sokusekhaya ufana nje lekhaya othi usumele nje ulime ukuyingadi wakho lapha emeceleni and then vele sesiphila nje vele sokufanana nje lekhaya. Sokufanana kathi njoba bonke abantu sebagcwala khona lapha akusela kuthubani njalo futhi awukhethi lo msebenzi khona lokho kungumsebenzi onakho kuyabe kukunika imali yokuthi ukwazi ukubhadala irenti ukwazi ukulala udlile yikho lokho.
Singathi khonapho-ke nxa sikhuluma ngerenti imamoyo wena ubhadala imali enganani njalo ubona zani yayo kusindi yini?
Mina imali engiyibhadalayo ngenyanga yi-R1,500 but still vele iyangisinda kodwa angizathini ngoba nxa ngingasayibhadalanga ngithi ngizahlala eganyeni.
Singathi kulobuzima la
kakhulu kodwa kungcono nxa kuwukuthi ungumuntu usakwazi khona ukuthi khona irenti uyakwazi ukuyibhadala and then uthenge impopho uthenge ishukela ufake endlini okuningi ngamanga sizathini.
Uyathumeza pho ekhaya njengoba-ke kukhanya kuzima kangaka?
Ama-basics. Anti manje sesibhekana lama-basics kuphela. Siyabukwazi ukuthi nxa ekhaya ungabathengela isepa this month bathengela isepa chukela mafutha okupheka mafutha okugcoba next month uyakwazi ukuthi kukhona oza kujampa khona lapho uthole ukuthi maybe isepa yabuthenge yabaninganyana ma ubabuza bethi hhayi sisaselakho kuyisitokwana kwesepa uyakwanisa ukuthi kujampe lokhu amthenge okunye ababe sesithi abaselakho.
Ye phosela ukugcina ma
mina nje uphe into engiyifisayo ukuthi nje ngaye ekhaya kuyalunga sikwazi ukuzibuyelela ekhaya umbe lezulu lisina sikwazi ukuthi sizibuyelele ekhaya siyebona ukuthi mhlawumbe siyalima aphela kunzima akula plan esingayenza noma ngaye kumbe ekhaya kwangikhona njengoba siyasizwe kuthiwa kulezi mali eziphiwa abantu ukuthi beqala ama-project hayi lathi lawo lezo mali siyasiza ifonelwe phela kumbe sizwe ukuthi azitholakala ngaphi njani sikwazi ukuzithola siziyenzele ama-projects ethu. I think kungaba ngcono.
Lo-ke ngunkosazana Caroline Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kuvikwa abaningi abajabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abalakho ukwehluleka ukulungisa amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe kusiyafika umhla ka 13 Nhlangula lonyaka. UKistube we Studio 7 ucubungula lolu daba lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena.
Okukhona kathesi ukuthi i-ANC iqedile i-conference yayo kabazange bathoxe kakhulu ngodaba lwama-Zimbabwe exemption permit kodwa bakhulume kakhulu ngomthetho omutsha i-immigration policy abafisa ukuthi ifakwe leyo immigration policy ye-ANC isizahamba ke endlini yesitshaya mthetho ukwenzela ukuthi ibe ngumthetho nxa ingaphumelela ibe ngumthetho kuzaba nzima ukuthi abantu abasebenza imisebenzi le ephansi banelise ukuthi bathole incwadi zalapha kanti ke futhi labantu abachade kumbe abachadwe izizalwane zeSouth Africa kuzaba nzima ngoba abakuphakamisayo ukuthi indaba yomchado le ndaba yamaphepha akumela hlangane ngoba siyakwazi ukuthi isikhathi esineke umuntu bese ngachada lesizalwane seSouth Africa abe secela incwadi emvumela ukuhlala eyomchado esingathi ngolwasemzini sponsor
Yes, ngawuthi ungavalwa baba Mabhena kutshoni khonokho kulabantu abadabuka eZimbabwe abangaba senkingeni khonapho
bakhona abaningi abangaba senkingeni ngoba abanye vele basebenzisa wona lama sponsor permit kumbe sponsor visa okuzokwenza ukuthi nxa sebewavuselela kuzaba nzima ukuwavuselela ngoba kabafuni ukuthi kuhlanganiswe kodwa kokwakunye kulaba abaye eZimbabwe exemption permits abaningi njengoba sasho vele ekuqaliseni ukuthi kabanelisi ukuthi bangene kwamanye amavisa yikho ke bayethile ku-aplaya yebo yabanye ba-aplayela ama-waiver kodwa umuntu yabe aplaya kodwa esafika sozaphumelele usephonga ukuthi afake isikhalazo sakhe into abantu asebeyithembile ithemba ophele selikhona ukuthi mhlawumbe inkantolo enkulu phakathi kuka-April njengoba icala lizahamba ke enkantolo enkulu e-High Court mhlawumbe ingabazwela ibisisithi yona hayi uhulumeni weSouth Africa waphambanisa kodwa nxa inkantolo ingasazange ibazwele kutsho ukuthi ke mhla ka 30 June 2023 lilanga lokugcina ukuthi abaphethe ama-ZEP benganelisanga ukuthi baye kwamanye ama-permit mba ama-visa babuyele emuva.
Ye, kodwa ubona mzani ke kuzayenzakala yini ukuthi kube labanye abazathola amaphepha kumbe vele kuzayihlula yona?
Bakhona abazingcitshi asebawatholile amaphepha bakhona futhi abachade izizalwane zaseSouth Africa asebawatholile amaphepha bakhona asebethole ama-waiver balutshwana kodwa angezwa kuhle asebethole ama-business permit esembazwe kakhulu ngaba abafundisayo ama-subjects awe-science awe-math abanye asebetholile labanye abasebenzi ukusebenze ngani phezulu sebengani bayathola kodwa abaningi kabakawatholi futhi abaningi abasoze bawathole ngesizathu sokuthi abaningi basebenza emayadini esisemakhitshini.
Lo umnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngukhulumende weZimbabwe othi uselungiselela ukwamukela izizalwane zakhe ezihlala kwele South Africa esezephelelwa isikhathi sokusebenza sama-permits. Singakehlukane ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Amagqwetha omeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala athi icala lakhe lokutshotshozela udlakela alikhanyi ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokucabangela. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umhlangano ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa ofit Africa Summit ukuthi ele Zimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.